ndinotenda kundipa uyu mukana wekuti titaure nenyaya iri ku dai kuri kutaura iri kunetsa zvikuru musangano reUnited Methodist handi rega nemamwewo machechi ari kunetsika nenyaya iyi. Chakaita kuti United Methodist regai nditi handifungi kuti yati yasandura ba ichiri kushanda sezvo munoziva kuti General Conference iri kusongana kunorth Carolina parizvino izvi. Ndodaro kuti vapedza General Conference ndopa tichazoona kuti vasandura here, asi zviri kurevekera kuti vari kosandura peyanga yakamira. Chiri kuita kuti isandure ngechekuti kufunga kwangu inini ipesvedzero yemagariro evanhu epeti culture muchirungu zvikuru kuwestern world muchibatanidzwa neamerica ndiyo iri kupesvedzera kuti pave nesanduko iyoyo mumachechi.
Mataura inini ndichiti kuda vanhu vakaita seamerica ndo vari kukonzera zvakadari izvi. Chandingada kuziva ndechekuti kuUnited Methodist Church yekuAfrica inotii sezvo yakanga yaratidza zvokuti ingapatsanuka kubva kune United Methodist Church. VokuAfrica vanotii nenyaya iyi?
VekuAfrica pavakamira pakajeka chaizvo vari kuti kwete, hatigashiriba upenyu hungochani. Ndo pakamira vekuAfrica ende ndingadawo kutaurirai kuti chiri kukonzera vekuAfrica kuti vamire ipapo zvinhu zviri. Vari kumira pasoko ramwari scriptures ndo pavakamira, vachimirazve mumagariro evanhu etuti culture. Zvandataura zvekuAmerica, iculture yeAmerica iri kusanduka ndiyo iri kupesvedzera kuti pesvedzera wemachechi kuti vasandurewo pevakamira. Saka dai kuri kutaura wekuAfrica ndo pevakamira ipapo, pekuti aiwa kwete upenyu hwati hugashiriba. Mukaenda kotarisa zvakadai ngenyika yeUganda iri kutobva yaisa mumitemo yayo kuti vanobata nyaya iyi sei, asi muchiziva zvekuti handi Africa yeseba. Mukaenda kuSouth Africa zvinogashirika, asi nyika zhinji dzeAfrica hadzizvigashiriba. Saka United Methodist Church yekuAfrica ichakamira ipauta kuti kwete. Ende chimwe chaunzwa manje kuGeneral Conference ngechekuti takuda kuzvipatsanura, asi tiri pasi peamburela yeUnited Methodist yavari kuti regionalism, zvinoreva kuti vekuAmerica vanonga vane region yavo under United Methodist, vekuAfrica region yavo. Saka vekuAmerica vanozokwanisa kuita zvinhu zvavanoda, vekuAfrica vachiitawo zvavanoda.
KuZimbabwe munoona sekuti zvichatambirwa sei?
KuZimbabwe hazvigashiriki, dai kuri kupindura zvi, hazvigashiriki.
Chii chaitika pareferendi kafungo?
Chichaitika pa ndichocho chekuti kuti nyaya yeregionalism yekuzvipatsanura miganho kuti imwe muri kuku imwe muri uku ikabudirira iyoyo, zvinoreva kuti Zimbabwe iri pasi peAfrica vanonga vaine toti Central Conference. MuCentral Conference imomo vanonga vasikazvigashirai, Zimbabwe ichibatanidzwawo ipapo. Saka upenyu hausi kugashirika pa kuZimbabwe. Kana zvazvo ndisinganzwisisiba pari zvino izvi, ndingatoda kutozvitsvakiridzawo kuti chimiro chehurumende yedu chakamira papa, asinoziva kuti hurumende yedu haizvigashirowo zvakare yeZimbabwe.